Vamwe vakuru vemabhizimisi varikurudzira hurumende kuti ivabatsire nemari sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwechirwere cheCOVID-19 chiri kupa kuti vasashande nemazvo. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube vakati hurumende yainge yaisa parutivi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 biliyoni yemunyika kubatsira vemaindastri ava. Asi vakawanda vemaindastri ava vanoti havana kana kobiri ravakaona kusvika pari zvino. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti ichokwadi kuti pari kudiwa mari nevemaindastri.
Vazhinji nokuti vanga vasiri kushanda kana kuti vanga vari kushanda kwenguva diki diki havana mari yakakwana yatingati working capital yokuti vanyatsosimudzira mashandiro avo neyatingati productivity kana kuti capacity utilization. Izvozvo zvinoda kuti zvitisimuke. Saka tinofunga kuti dai pawanikwa yatingati stimulus package yokuti makambani akwanise kukwereta iine mutengo wakachipa kana kuti yatingati interest rate iri pasi kuti vakwanise kutangisa zvakare kushanda vakwanise kuproducer, tinodaira kuti zvikadaro mamwe mabasa anogona kurega kurasika nekuti mamwe mabasa akatorasika nenyaya yekuti makambani anga asingashandi.
Mashoko aya atsinirwa naSashigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzi Obinna avo vati
tinotarisira kuti hurumende inofanira kunge yakagadzira fund inonzi COVID-19 relief fund. Relief fund iyoyo inogona kubatsira kune yatinoti working capital, inogona kubatsira patinoti capital equipment. Ende tinotarisira zvakare kuti kunze kwemari iyoyo hurumende ngai iedzewo nepainokwanisa kubhadhara zvikwereti zvainazvo kune mabhizimisi. Izvozvo zvakapinda kukosha kuti izvo mabhizimisi iwayo anokwanisa kunge achidini achizokwanisawo kubata nyaya dzemihoro nezvemitero nezvakadaro-daro zvinoenderana nemabhizimisi kushanda kwayo. Hurumende nguva inoiyi yaigona kubva yatopa kana kutomboedza kumira kutora mutero chaiwo nokuti mabhizimisi adini arwadziwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vati Zimbabwe inofanirawo kuita zviri kuitwa nedzimwe nyika zvekubatsira vemabhizimisi.
South Africa yakaisa over $100 billion yari kusapota makambanizi akawirwa nedambudziko rekurwadziwa nelockdown yakakonzwa neCOVID-19. Muna Europe nekuAmerica ndo zvimwe chete vari kudira mari mumaindastri avo. Zimbabwe haina mari yekupa makambanis sekuona kwatiri kuita nekuti hurumende yedu ine dambudziko yekuti iri kutungamirira economy isati yabuda kubva muintensive care unit, ine marwadzo akasimba. Saka mari havana. Tikaongorora kuna 2020 tinoona kuti hurumende yakapa mari inosvika $600 million kuma SMEs. Tikachiongorora kuti mumaketi mune ma SMEs mangani vanari muma small and medium enterprises vari kusvika 5.7 million people. Saka munozoona kuti mukaida kuidivhide nevanhu vari mubhizinesi rema SMEs munhu woga woga ari kuwana 105 bond note if you divide 600 million by 5.7 million. Zvakare kumabig enterprise vamutori Ncube vakapromisa yatingati pie in the sky kuti tiri kupa $18 billion, right? Mari iyoyo haina kuzadzikiswa.
Tabunza muzvinafundo Mugano kuti sei vari kuti mari iyi haina kupiwa vemabhizimisi.
Mukaitasa magwaro ehurumende mabudgets avo avakaita e2020 hapana painoripotwa kuti vakadhisibhisa marei. Mukataura nevanhu vari kubhizinesi havana kuwana mari iyoyo. Saka dambudziko ratinawo nderekuti kunyange zvava zvisina matambudziko atinawo, Minister of Finance vari kusimbarara nawe kuti tida kuita surplus kubhajeti ravo. Surplus at the expense of production. Hazvibatsiri kuti udzi uri baba mucommunity ine vana vasi kuenda kuchikoro asi unofamba uchiti handina chikwereti chemunhu.
Vamugano vaenderawo mberi vachiti
saka zvichareva kuti akuenda muinternational market makambani edu achatadza kukombita nedzimwe nyika nekuti dzinova dzakasapotwa nestimulus package edu isusu anonge achidya nhoko dzezvironda.
Kunyange paine kuchema-chema nenyaya yezvinhu zviri kugadzirwa kumaindastri, gurukota rezvemaindastri Dr. Sekai Nzenza vanoti kune chiedza.
Kwakaitwa ongororo nebato re CZI vachishanda neministry yangu kuti tione kuti gore rakapera production mumakambani yakadzikira here kana kuti yakakwirira. Zvinoshamisa zvacho ndizve kuti production yedu yakatokwirira, yakakwirira ne 10.6%. Tikazotarisa zvaibuda munyika zveexport zvatinoti zvinenge zviri processed kana kuti majuice nematinned foods, production yaizvozvo nekumutengo wayo uchiendeswa mhiri wakatokwira ne 18%.
Vaenderawo mberi vachiti
masupermarket edu atove neuwandu hwezvinhu zvinogadzirwa muno. Masiriyo aya atinodya pabreakfast, kana sipo dzatinozora, kana makobhura atinoisa mumba, zvave kugadzirwa muno. Zviri kubatsirika kuzviwana pamusana pekuti mari iya yeforeign currency yava kuwanikwa panonzi paauction system yakaiswa iyo navamutuli, kuti kana uchida kutsvaga foreign currency unokwanisa kunoitenga kureserve bank of Zimbabwe. Unotenga zvinhu zvaunoda kugadzirisa zvekudya kana zvekunwa zvemuno.
Chirwere checovid-19 hachina kukanganisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe asi pasi rose.